ndiye wangu shamwari pa moyo nguva dzose ndinokutenda mwana watete tiritese. Linchisino iwe uri shamwari yangu kuva paudiki tiri kufamba tese. Kuseka kwako kunondipa mufaro nguva dzose unondiwana ndichifara. Iwe ndiwe hanzvadzi ndiwe shamwari, kutaura kwako kunondipa simba. Pasina iwe upenyu ngave wakadi. Iwe uri chipo wakakosha kwandiri. Linchisino nakanaka shamwari yangu, yangu yepa moyo ndaitenda mwari nekukupa iwe kuti uwe parutivi rwangu. Linchisino tino tinofamba tese munguva dzakao. Kangawe mazuva taitamba kuchikoro kumba kuseka tese. Iwe unoziva zvose zviri mumoyo mangu, handidi kutaura iwe unoziva kare. Kutendeka kwako hakuna mumwe unondiudza chokwadi, unondichengeta nasi ndoda kutinyi une mukana unoda kupenya. Linchisino mwana kanaka shamwari yangu, yangu yepa moyo ndaitena mwari nekukupa iwe kuti uwe parutivi rwangu. Linchisino tino tinofamba tese munguva dzakao. Kunyangwe zuva rovira ticharamba tese, kuchema kana kuseka tiri pamwe chete. Hapana chandinga chinja nisanewe. Lin, iwe uri upenyu uri tariro yangu shamwari yepa moyo. Linchisino mwana kanaka shamwari yangu, yangu yepa moyo ndaitenda mwari nekukupa iwe kuti uwe parutivi rwangu. Linchisino tino tinofamba tese munguva dzakao. Linchisino iwe wangu ndokutenda mwana wa tete isu tese kusvika pakuguma. Hey Lin, uriwe chokwadi ndatenda shamwari. From Winnie, I love you. Linchisino my baby.